Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 11/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anonzi amborambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano nevatsigiri varo mukupera kwesvondo kumarondera nekubhinga North. Vabereki vochema-chema nedzimwe mari dzechikoro dzakapetwa kazana kubva muzana dzave kudiwa nezvimwe zvikoro mudunhu remasvingo. Hurumende kuburikidza nemuzinda wayo uri muGermany inowanisa matikiti ekudzokera kumusha kuvadzidzi vashanu vakatiza hondo iri muUkraine vachienda kuRomania. Vateveri vemutambo weragbi nenhabvu votarisana nemitakunanzva mukupera kwesvondo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi amborambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano nevatsigiri varo mukupera kwesvondo kumarondera nekubhinga North. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Tsamba dziri mumako weStudio 7 dzinoratidza kuti mapurisa anga ashandisa mutemo weMaintenance of Peace Act kana kuti MOPA kurambidza bato reCCC kuita misangano nevatsigiri varo kumarondera mangwana uye nemuvhuro kubhinga North asi mutauriri weCCC muzvare fadzai mahere vaudza Studio 7 kuti misangano yavo yave kuzoenderera mberi kumarondera Bhinga, Bedbridge necholocho mushure mekuita musangano nemapurisa.
CCC tukuendera mberi ne rally yedu kumarondera mangwana president vedu president vevanhu president Nelson Chamisa vanenge varipo zvose zviri kudii zvakakumbirwa nemapurisa takazadzikisa zvese zvinodikanwa pamurao pa maintenance of peace act takacomply nazvo magwete edu akanyorera mapurisa vachiva pama details ose avanga vakumbira ma details e convener saka tukuendera mberi marondera yese ngatisanganai ku Rudaka Stadium mangwana tinenge tiriko.
Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vashora kumborambidzwa kweCCC kuita misangano yayo panguva iyo bato reZANU PF risiri kurambidzwa kuita misangano yaro.
Mapurisa emuZimbabwe atora mukombe wekutyora kodzero dzevanhu vachiratidza rusarura ruri pachena kuti panguva yavari kurambidza boka reCCC kuti ringe richiita misangano yavo. Vamunangagwa vanova mutungamiriri wenyika vanoita madiro acho jina vachisangana nevanhu pavanodira nguva yavada tinochitonzwa kuti havatombobviri vazivisa mapurisa anotozoziziva kuti kune misangano kuchikorwa kwemutemo kunotyisa kuri kuitwa munyika yedu kuchiitwa nevanhu vakatora nhiko dzekuti vachange vachichengetedza mutemo.
Vamasaraure vakurudzira komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti imire pakati ichigadzirisa nyaya dzakadai.
Tinoona zvakare Zimbabwe Electoral Commission ichiratidza kuti haina zvairi kunyatsoita zvinoratidza kuti ndirefu akagadzirira zvakakwana kuti anga achiona kuti sarudzo dzizvaitwa musi wa26 March dzaitwa zvejekererere. Tinokurudzira hurumende yavamunangagwa yeZANU PF iyo iri kutungamirwa neZANU PF kuti imire nekuindasiya nebasa remapurisa. Mapurisa acho tichivakurudzirawo kuti ave nezvivindi zvekushanda basa ravo zviri professional vachitevedzera mutemo vasingaite zvido zvepolitical party imwe chete. Tichiti ZEC ibude muhomwe yavamunangagwa yairi kugara iri.
Asi mutauriri weZEC amai Joyce Letitia Kazembe vaudza Studio 7 parunhare kuti komisheni yava henako yakarerekera vakakurudzira kuti mapato ane zvichemo asvitse zvichemo zvavo Committee Multi Party Liaison Committee kuti nyaya idzi dziongororwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vaurayaize vati zviri kuitwa nemapurisa zvekurambidza vachamisa nebato ravo kuita misangano zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere.
Ucherechedzo kuti Zimbabwe haisati yasununguka kubva pamutongi hwoudzvanyiriri. Ndochokutanga chechipiri zvinotaridza kuti Zimbabwe haisati yava nebumbiro guru ravanhu rinotevedzerwa. Saka inoda murayiro mukuru wavanhu unotevedzerwa. Chechitatu zvinoreva kuti Zimbabwe haisati yava neutongi hwejekerere, nokuti hapana mapitse angaitiwa kana hurumende ichishandisa mapurisa.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriro wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Zvichakadai, ZANU-PF yakatarisirwa kuita musangano mikuru miviri nevatsigiri vayo mukupera kwesvondo. Musangano uchaitwa kukaro imangwana mugovera uchange uchitungamirirwa nasachigaro webato iri amai Opa Muchinguri Kashiri, kuchitiwo nemusi wesvondo mutevedzeri wemutungamiriri webato rezanu-PF uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachange vaisangana nevatsigiri webato ravo kwamutare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvichakadaro, nhengo dzebato reCCC dziri kukwikwidza musarudzo dzemabielections mwedzi uno kumwenezi East pamwe nekuchivi South dziri kuchema-chema kuti vatsigiri vadzo vari kutyisidzirwa nenhengo dzebato rezanu-PF kuti vasaende kumisangano yavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Nhengo idzi dzinoti vapo mushoro vekuchivi South navatendekai mandichidzi vekumwenezi East dzinoti pamusoro pazvo mapepa avo ekuvatsvagisa rutsigiro kana kuti maposta ari kubvarurwa. Vamuhlolo vanoti nhengo dzavo machivi dziri kutyidzirwa nemhirizhonga uye dziri kutotya kuya kumisangano yavo yekutsvaga rutsigiro.
Saka takazoita tsvakurudzo ndokuona kuti vakuru vamwe vanodzidzisa vaitaura izvozvo. And surprisingly, amongst one, Vachona, one is serving police officer, Aripo. Zagataita Dambudziko, Guru Iroro, Ward 24, we also have a by-election. Zaruku Shandi Samasabu, who are my campaign manager, is an NPF candidate. Zorera Isokuti is the opposition at Chinamukam, Ogupinda, Nogut Sabu, Gundi, and Nevani, Takaran. Kazhinji vanhu vanotengera, saka dzezvemito intimidation vanhu vari kuvhundutsirwa zvakanyanyisa zvokuti vanotya kubuda pachena.
Vamandichi dzavatsinhirawo vachiti munzvimbo mavo vatsigiri vezanu-PF varikutendera vachimba kuti TCC nevatsigiri vayo haidi kuonekwa.
Asi kuti machanzi zvokuti zvavo like to be very violent zvinyatsoonekwa namaitiro avo zvokuti nezuro vai macha-macha munonzi munational hospital dot point umo. Vachitoimba kuyewo kuti mandidza dzapo inoita papazi pako dzaita papazi pako mamai akanga achimata nezuro achibva kukanzuro achiita kuswa hospitoko.
Asi sachigaro wezanu-PF nemasvingo varodzoni mavhenyengwa varamba izvi vachiti manyepo bato ravo hariiti zvemhirizhonga musarudzo.
Echokwadi zanu-PF hatina culture izvi. Like myself sa chairman weprovince handiti izvozvo isu totsvaka free and fair election. Saka kundigona kumachiparama dambura maposta omwe hatiiti izvozvo somusangano wezanu-PF.
Asi bato reCCC rinoti mhirizhonga kuvatsigiri vayo munyika iri kuwanda uye nhengo dzavo dziri kukwidza dziri kuvhiringidzwa gadziriro yadzo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vabereki mudunhu remasvingo vari kuchema-chema kuti vari kunzi vawedzere mari dzechikoro pasina kana mwedzi vabhadhara imwe pakwavhurwa zvikoro, vachiti mari idzi dziri kudiwa dzawandisa uye hadzikwanisiki. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vabereki vanoti vakatambira tsamba kubva kuzvikoro izvo vanoti zvakawedzera mari nezvikamu zvinopfuura zana kubva muzana, vachiti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru munyika. Vakuru vezvikoro vanoti mari yakabhadharwa nevabereki mwedzi wapera haichakwani kutenga zvinodiwa muzvikoro. Zvinhu zvizhinji zviri kukwira munyika zvichikonzerwa nemitengo yemafuta edzimotokari uri kukwira pasi rose kubva zvakatanga kupamba kwenyika yeUkraine neRussia. Amai Joyce Mhungo vemumusha kwamajange vanoti mari iri kudiwa yakawandisa uye havana kwekuiwana.
Ini semubereki handisi kufara zvikuru nenyaya yekukwira kwakaita mafizi, kuti isu sevabereki tanga tichangobva kubhadhara mafizi zvikoro zvichangovhurwa, ini tongozoona mafizi akwira zviri kuti omera sevabereki nokuti mari dzatiri kutambira dzinambokwira mari dzedu dzinongori idzodzo takashuwa kuzoti ndini ndichawana imwe mari kupi yekuti ndiwedzere pafizi ipapo zvaakundiremera semubereki saka zvakaoma zvakatiomera sevabereki shuwa nokuti mari dzacho hatina kwatiri kudziwana.
Izvi zvatsinirwa nemumwe mubereki vatawanda mhungu avo vati mari dzezvikoro idzi dzakawedzerwa vasati vafema nekudara zvinonetsa kuti vatange kutsvaka mari iri kudiwa. Vakuru vezvikoro varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi vachiti havatenderwi nebazi rezvedzidzo yepasi kutaura nevatori venhau. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati zvikoro hazvifani kuwedzera mari dzezvikoro dzisina kuwirana nevabereki.
Zvinhu zvese hazvifaniri kungonzi nje vongokwidza pasina kutaurirana. Vabereki vanotaurirana nechikoro kana vawirirana vouya nechibvumirano chavo kubazi redu repuraimari nesekondari vatati aiwa kwidzai zvinhu nekuti zvese zvine zvakuda zvese zvine zviri kungokwira sezviri kungoitawo mafuta akwira saka kuda pane pane kakuda kukwirawo kuchada kungoitawo zvimwe zvose.
Zvikoro zvakawedzera mari zvinosanganisira Helen McGee iyo yakawedzera nezviuru gumi nezviviri zvemadhora emunyika kubva pazviuru zvinomwe zvemadhora zvakabhadharwa mwedzi wapera. Francis Apiri yakawedzerawo mari nezviuru zvitatu zvemadhora kubva pazviuru zvitatu zvemadhora zvakabhadharwa mwedzi wapera pamwe neDon Bosco nerunyararo Adventist Primary School. Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakashevedzera misangano pakupera kwesvondo rino kuti zvikwidzewo mari. Vabereki kuzvikoro izvi vakabhadhara mari dzinotangira pazviuru makumi manomwe kusvika pazviuru zana. Zvichakadaro mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union kana kuti ATUS vaObed Masaraure vati nhasi vaparura chirongwa chekuratidzira padanemutande vachitsutsumwa kushungurudzwa kwavanoti kuri kuitwa vadzidzisi vavo vari kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari yemihoro.
Saka pakampeini papotesti yatatanga nhasi yatatiti Black Friday tanga tichienderera mberi tichiuzivisa hurumende kuti ngaingopa vanhu mari muhoro chete isiyane nezvekushungurudza varayidzi isiyane nezvekutaura zvemasuspensions isiyane nezvekutumira vanhu vari violence muzvikoro. Tinotafara kuti urongwa hwatambirwa nevanhu vakawanda vemamwe mapoka akazvimirira vecivil society vanga vachitijoina vamwe vamainda nekutaorganisinza nga tichijoina online tikatosvikawo pakuzotanga kutofonerwawo nevanhu vehurumende vachitaura kuti tinyore pasi maproblems edu titumire kuhurumende.
Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.
Vateereri veStudio 7 tine chiziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa3 kubvumbi tichange tichikupai chimwe chirongwa chelive talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vadzidzi vashanu vanove zvizvarwa zvezimbabwe zvakatiza hondo iri muukraine avakananga kuromania vanoti vawana rubatsiro rwematikiti ekudzokera kumusha kubva kumuzinda wezimbabwe uri mugermany. Chimwe chizvarwa chezimbabwe changa chiri kudzidzira kuve chiremba kuodessa muukraine vasasha chidavaenzi vanoti mudzidzi mumwe chete pachikwata chavo ndiye asati awana tikiti asi vanoti pane zvikwata zvakasiyana-siyana zviri muromania zvine zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zvakatiza hondo asi havasi kuziva kuti vakawanawo matikiti aya here pari zvino. Vachida vaenzi vanoti zvanga zvisiri nyore kupinda pamuganhu weukraine neromania asi vari kubatwa zvakanaka munyika iyi nevagari vemo avo vakavapa pekugara nezvekudya. Vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende ivabatsire kuti vaenderere mberi nezvidzidzo zvavo muzimbabwe nekuti havazivi kuti hondo iyi inopera riini. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namavhelas mushanganya uye westudio 7 navachida vaenzi kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Tawana rubatsiro rwodzokera kumusha takatengerwa matickets handiziva hangu vamwe vanhuwo futi vari muno mukukrest because vanhu vangori mumagroups akangosiyana-siyana but vanhu vandinawo munhu wese ane tiketi yekudzokera kumba.
Matickets aya akatengwa nani?
Matickets akatengwa naambassador vari kugermany.
Muchasimuka kubva imomo mubucharest rini
musi wa14 on Monday ndopatobva kuBucharest chidzokera kuZimbabwe.
Zvanga zviri nyore here kudarika border muchibva kuUkraine, zvakafamba sei?
Kudarika border vanhu vangori nyaya dzakasiyana siyana, but generally speaking uzvasiri nyore kudarika paborder because munhu wese angatry kupfuura paborder. Nditori neshamwari yangu watinayo panapa akatokwara ruoko achifanira kuchiitwa surgery, so I can't say zvazviri simple. Zvazvisiri simple, it was not easy.
Ko vabereki kumusha vari kuti chii pari zvino?
Vabereki kumusha vari kutongoti kana pasina like kana pasina way yekuti ukwanise nechikoro ikoko izvezvi, then hapana reason yekuti urambe uri ikoko. But kana uchikwanisa kuwana another opportunity because havasikuda kuti ungodzoka futi kuZimbabwe and ungoita standard ungotanga ngotsvaga some place. But vanhu vakambotraya kuti se vakati tsvagai maschools kana uchikwanisa kucontinue nechikoro and wakaona chikoro chakangofanana neUkraine in terms of mafees, chisiri training but mafees, wakwanisa kuwana place ikoko, it's okay for you to go there. Varingotrust our decisions basically, but they're saying come back home kana ikoko kusiri sei.
Makakwanisa kubuda nematsamba enyu echikoro here?
International medicine, third year. Saka panyaya yemabooks, mabooks hapana mabooks akatsaurwa. Vanhu vakatongobuda nemasecho nechichi. Because paunosvika paboda pacho you could walk makilometers ashakana 10. Saka it was not possible for you to carry mabooks and medicine mahombe hombe nechichi. And matranscripts edu ekuchikoro hapana kana one. Wanduziya ane matranscripts. Saka ndoshera kuti process yekutransfer kuenda kune imwe chikoro ichichi even harder. Saka basically hapana chatakatakura chechikoro.
Tiri ipapo, iwe shuwiro yako ndeyei?
Shuwiro yangu ndeyekuti government yedu yeZimbabwe kana itibetsere kuti tikwanise kuita sei kucontinue nechikoro instead yekuti vangotiti tai tofanira tokunza ikumba because patongosvika kuZimbabwe chi nyaya yacho matters anenge in our own hands, we still need to find chikoro kwekuenda nechichi. Shuro yangu iri pakuti government yatibetsere pakutsvaga zvimwe chikoro nemaalternative option and kana tichikwanisa kuzvinocontinue kuZimbabwe kuti vanogona kutipa exam or something so that atitangidze kuti zvonzi aiwa vanhu vekuukraine atizvisisechi degree renyu nenyu maitro vakakwanisa kuseta kana maexams kuti vanhu vanzokera mumarespective classes out. Pane vanhu vangovari mumafifth year, vanhu vangovari masixth year, like final year angatosarwa ne2 months kuti anyore final exam rake. Saka you know you can only imagine.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo muUkraine chiri muRomania, vaSasha Chidavaenzi vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri pazviuru zvishanu nemazana mana nevasere kana kuti 5408. Vamwe mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 ava, zana kana kuti 100 vakawanikwa muzvikoro. Vana makumi mana nevasere kana kuti 48 vakawanikwa vaine COVID-19 kumashonaland East. Vamwe makumi mashanu nevashanu kana kuti 25 vari kumashonaland West. Kumasvingo kuine gumi nevatatu kana kuti 13. Dunhu reManicaland rakawanikwa riine vana vatanhatu kana kuti 6 vaine COVID-19, kuchitiwo dunhu reMatabeleland North riine vana vana, Mashonaland Central ichiitawo vana vana kana kuti 4. Kubva zvatanga denda iri munyika kusvika nezuro, vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mana nechimwe nemazana mashanu ane makumi mana nevasere kana kuti 241,548 vabatwa neCovid-19 munyika. Kusvika nezuro, vanhu zviuru zvishanu nezana nemakumi maviri nevasere kana kuti 5,128 vachiri kurwara, makumi matanhatu kana kuti 60 vavo vari muzvipatara. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya yabvisa mitemo inodzivirira kupararira kwedenda reCovid-19 kusanganisira kupfekwa kwezvivharangozi kana kuti mamasiki pane veruzhinji uye mitemo inobata magungano zvichitevera kudzikira kwekutapuriranwa kwedenda iri kuenda pasi pezvikamu zviri pasi pechimwe kubva muzana. Vachizivisa nezvedanho iri, gurukota rezveutano muKenya vaMutahi Kagwe vati pane zvimwe zvasendekwa zvinosanganisira kuti vanhu havachamanikidzwi kupfeka mamasiki kana vari muruzhinji. Parwendo rwavo kuPoland nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vadzokorora zvakare chitidzo chekudzivirira dunhu rose riri pasi peNATO pakati pezvavatsanangura sekudenha kweRussia nehondo yavaPutin muUkraine. Amai Harris vashanya kuRomania vachibva kuPoland. Rimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA nechitatu rakakwira kudare repamusoro reHigh Court richida kuti rirase danho rehurumende rekumbomisa basa vamwe varairidzi vakanga vasiri kuenda kumabasa kubva pakavhurwa zvikoro vachiti vakanga vasina mari dzekufambisa. Sangano iri rinoti hurumende haina kutanga yapa varairidzi ava mukana wekuti vapewo mativi avo pamhosva dzavari kupomerwa isati yavatorera matanho sezvinokurudzirwa pasi pemutemo weAdministrative Justice Act, uye ZIMTA inodawo kuti zvikamu zvemutemo zvakashandiswa nehurumende kuranga varairidzi ava zvinzi zviri kunze kwemutemo. Mapepa akasvitswa kudare nemagweta eZIMTA anodoma bazi redzidzo yepasi pamwe nePublic Service Commission semapoka akakwirirwa kudare. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Tabata mutauriri weZimta vaGoodwill Taderera kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi ichocho kuti ZIMTA yaenda kumatare nenyaya yekumiswa basa kwevarairidzi, nekuti kana ndiwewo, kana varairidzi vachingomiswa vasina kana kumbomiswa padare redzimhosva rekuti vatongwe vazvimirire vataure kuti ndakanga ndiripi. Isitiri nemutemo inoti pagwara rekuti kuti munhu amiswe basa zvinofanira kufamba sei. Kana zvadaroka ndopaya patinoti pakuda kuita kanenge katinoti kaunlawfulness. Hazvina kunyatsoti tsarukanoi, nekuti hazvina kunyatsove zviri fair kumushandi, nechikonzero chekuti zvakawanda zvinokwanisa kuti azotambudzika nazvo kwatingati kuafektwa nako. Saka isusu hatibvumirane zvachose nezvaitwa nehurumende. Saka isusu taona zvakakodzera kuti titore hurumende tiiendese kumatare edzimhosva kuitira kuti tinotongwa ikoko.
Sei hurumende isina kupa varairidzi ava mukana wekuti vape mativi avo isati yatora matanho ayakatora?
Muhurumende mune matanho anotevedzerwa kana munhu achinge achinzi ane mhosva yaapara. Zvinotanga nekunyorerwa tsamba, iye onzi anofanira kupindura mushure mumazuva 14. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Isi tochikatya madzika manje kuti ko iye mushandirwe azomhanya sei kungonotwanzi munhu wese wadzingwa basa. Ende munhu hapana anofanira kungodzingwa basa asina kumbomiswa padare remhosva. Munhu wese anotozomira basa kana achinge atomiswa padare remhosva. Asi apa pamunhu angonzi iwewe chienda kumba, ndopaya patinotaura nezveinonzi rule of law kuti yateverwa here kana kuti haina. Ende munhu ane the right to be heard before a decision is taken upon his or her life. Zvino apapa takungoona hurumende yakungoita zvainoda. Ndozviyaka zvatinogara tichitaura kuti kana bere roda kudya vana varo, kana dindingwe roda kudya vana varo, rinoti muno muri kunhuhwa kambudzi, robva ratanga kuchidya vana varo. Izvo kuda kungodya vana, rangorwerwa mate kuti ndingodya vana.
Saka munotarisira here kuti matare edzimhosva ndiwo achagadzirisa nyaya iyi?
Kana matare ari matare zvechokwadi anomiririra munhu wese, tinotarisira kuti pachabuda rakajeka yatingati fairness kuvanhu vakadzingwa mabasa. Asi izvozvo chatinongokurudzira ndekuti aiwa ka hurumende ngaingodzosera vanhu pamabasa, nekuti vakawanda vanhu vangangomiswa mabasa ende vaamira zvoreva kuti temu iyoyo yatovharika. Ende vanosafa vana vabereki nevadzidzisi nemhuri dzavo.
Vanga vari mutauriri weZimuta vaGoodwill Taderera vari parunare neStudio 7. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo weragbi nenhabvu vari kutarisana nemachikitori mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mitambo iyi iri kusimuka mangwana nefainari yeNedbank Rugby Challenge 2022. pakati pe-Old Georgians ne-Old Hararians munhandare yeHarare Sports Club. Pese panosangana zvikwata zviri izvi apadaidzwe anonzwa zvekuti murairidzwe Old Hararians Derek Chiwara ari kuvimbisa mutambo wemhando yepamusoro-soro.
Pese panosangana matimi wawo maviri mutambo wacho unenge waka ihondo so ndoo mazuva anenge akudze kuti tiri kupinda muhondo.
Aya ave magumo emakundano ayo akatanga aine zvikwata zvisere uyezve achiteverwa nechaunga svondo rega rega. Chiwara anoti chese chinonzi finary chakaoma, asi pakugumisira ari kutarisira kuti Old Hararians ndiyo ichapinda mumhemberero yakunda.
Chinonzi final chakaoma. Final chakaoma nokuti at the end of the day munoona kuti timu yese yapinda mufinal iruda kukunda, haisi kuti titaita number 2. Saka nyaya iripo ndeyekuti pane timu ichasuruwara muzuva iroro, isusu tiri kupinda muzuva iroro tichiti ndisi tichakunda.
Old Georgians irukanda vatambi vayo vane mbiri kusanganisira Keith Murray naJeremiah Jaravaza, uko Old Hararians ine vayo Simba Mandona naTich Makwanya. Chimwe chezvikwata ichi chiri kuenda kumba nemukombe sezvakangoitikawo kunhabvu mushure mekunge FC Platinum yakatora mukombe wechibuku Super Cup mushure mekunge yarova Ngezi Platinum Stars. Asi mangwana FC Platinum haina mutambo wemukombe asi weleague, apo iri kusangana neBlack Rhinos kuSakubva Stadium kwaMutare mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League. FC Platinum iyo yakatora mukombe weleague mwaka mitatu ichangopfuura iruda kukunda kuti isimbise mukana wayo wekutora mukombe uyu zvekare. Asi pari zvino makundano aya ari kutungamirwa neChicken Inn iyo iri munzira kuzobandana neHarare City muNational Sports Stadium muHarare mangwana zvekare. Manika Diamonds neTriangle dziri kuda kuti Chicken Inn itsedze mumutambo uyu. Asi Manika Diamonds neTriangle dziri kusangana nesvondo zvekuti chimwe chezvikwata izvi hachikwanise kusvetuka Chicken Inn kana ikakundwa. Dynamos ine mutambo wakapfava pamusha neTenants, asi Highlanders ine Herentals iyo iri kufamba nzira inofadza mazuva ano. Boso ine mapoints mashanu chete uyezve iri pachinhano chegumi neina, asi Herentals iri kubhururuka iri pachinzvimbo chechishanu. Mimwe mitambo yarongwa yakamira seizvi: Mugovera ZPC Kariba vs Blauwe Chiefs Nyamunga, Ngezi Platinum Stars vs Cranbourne Bullets Baobab, Blauwe City vs Kips United Baba Fields, Sondo Wawa vs Yada Ascot. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk nhasi na8pm tiri kutarisa nezviri kuitika mugadziriro yesarudzo dzemabielection dziri kwomwedzi uno, uye zviri kuitika kuUkraine, uko kune vadzidzi vakawanda kubva kuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa anonzi amborambidza bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuita misangano nevatsigiri varo mukupera kwesvondo kumarondera nekuBinga North. Vabereki vochema chema nedzimwe mari dzechikoro dzakapetwa kazana kubva muzana dzave kudiwa nezvimwe zvikoro mudunhu remasvingo kuwedzera mari dzakanga dzabhadharwa kare. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isikati.